manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 23/2021 Makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Christmas yegore rino yaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawo income iri beta kudarika isusu. Bosi. Isusu income dzatirikuwana dzishoma hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tina ichibva yangokwana ikapfuka
Vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari Mutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yeCOVID-19. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mukura anona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yeCOVID-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsetse yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki atedu ekanzuro. Vachinobayirwa ikoko asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakliniki nekuti vaiti makliniki kuri kuzarisa vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu saka takaona manamba zvedu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare
vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nokuti chirongwa chiri kuendesa atoti maservices kuvanhu saka vanhu vanozvida ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu ngetiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo saka vari kuzvifarira chaizvo
mumwe mugari vemuHarare va Johnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika
ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemusangano zvemavhoti hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu asi iri revaccination vaiti vanhu ndo ngavauye kuvaccination saka apa zvokutofamba papa sitombonina kana queue zvavanga vakaisa centralized kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM apa izvezvi ukaenda pasi pamufakosi wakutonopuwa jebhi rako wakapasina kiu
vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda neCOVID-19
saka hungu yezvinezvi tine Omicron ndo yaanyanya kuwanda muno saka vachabhowo kuSouth Africa vachawanda vachauya kuzovhizitawo vachibhowo kunana Botswana kunana chii vanenge vawanda isusuwo tine vedu vanenge vachibva kunzimwe nyika dzakasiyana-siyana kunana UK kunana chii vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholidhe. Kana vaya kuholidhe havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwe vane makore vasina kuuya, vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaiti zvekupfeka mamaski.
Vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 60 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino, vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita munandira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu churu chimwe chete nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi maviri nevasere, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mana nevana. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvisere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevaviri, kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemabhonda sutengeka zvinonge zvichingokwira each and every time. Haina kukwana, unozongotorawo 1-2-1-2 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti yavanenge tiudzo tinokwana.
Mugari wekudziva rasekwa extension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rino yakaoma, handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu, bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapopa. Unofanira kuti utosqueeze utiesakadziri nekuti tiwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanike uine ekukwesha hauna chaunoburitsa, unotouya une zvinhu zvishoma shoma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa, but zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi, zvoti ndatoasiya nanchitoada kuti utiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana chiri kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaki. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi, vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takatanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales, but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanyasha mchichwa, vati kukwira kwemutengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemutengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nediesel zviri kukwirawo, sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira. Zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei, saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwira. Saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri, tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu, huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino, vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mari yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. VaChamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaChamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore rakatakanangana gokorodzo, unganidzo, batanidzo, batanidzwa kwevanhu vezimbabwe, vagari vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadayira izvi. Munhu wese ruzhinji rwenyika, matirimana enyika vakanzwa, vakaona, vakatenda. Zvechokwadi, nyika yedu inotoda mubatsira pamwe chete, inotoda kuti tipe humwe, inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane, kutirika denda wobatsirane. Saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti parobikwa gumano rouchenjeri, gumano reshanduko, gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu. Asi mukatarisawo gore iro rino ranga rakaoma zvikuru, rakawanda kunyaya dzekurarama, vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya. Mukatarisawo nadewa, mukatarisawo kumunyaya dzedu matongerwo enyika, vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika. Saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22.
Zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekrisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakrisimusi pano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari womuZimbabwe, ungava unobva kumaseveland, matonaland, manikaland, masvingo, kwese kwese kunana midland, toda kuti munhu wese awane mukana wokuti taure ite nyaya yemhuri, ite nyaya yemacommunity. Toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu, uye mubatsiranwa, uye mukomberanwa, uye mubatanidzwa wemabasa wemaoko, kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake, angava mwana, angava mukoma, angava munina, angava hanzvadzi, angava bereki, kuti munhu nemunhu anyorese kubota, munhu nemunhu ange ari pakota ndocheri nzira ichaita kuti ndechinura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imise bato mune urongwa here wekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa nguva yatirino yezororo rekrisimisi negore idzva.
Zvakanyanya mukatarisa gore negore, tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dinner. Tipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vachinozama kunobatsirawo. Tati vachirongwa chaane makore akati wandei tichiita, tinombozama kugara tichida kuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati ichi hatinei nezvematongerwo enyika, ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika zvinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papundudzo kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapwc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana vezimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngativei tine tariro, nyika yavapedyo kunaka. Zvakaitika kumalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko, zvaitika kuzambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chinhanho achidana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yezimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinaokwanisa kunzwa divi reZANU PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti unogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias Muroda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuro yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumatare edzimhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanotsoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo, chinhu chakanaka kana maleaders vachi shoropodza uori. Pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichibira nyika ichibira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri raiti. Kozoto zvekare vamurinye vakataura kuti ivo inhengo yezvaki. Chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo. Vanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo weZimbabwe. Tochitarisawo response yavachiwenga kuna vamurinye. Vachiwenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese. Vakavati cherai makomba mutara musvike muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption. Izvozvo zviri wrong. Madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvike. Ndinoona sekuti vachiwenga vanga vakutaura sekunge nyika ino yese it's a huge barracks. Vakushandisa command politics. Ndinofunga kuti kunyangwe kudaira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekukupiswa vakaitwa navachiwenga. Saka izvozvo tinozvishora, tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers. Vachiwenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika, asi havasirivo the absolute power muZimbabwe.
Vadzikiti munoonawo sei?
Zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe. Zvino kana vakuita savachamisa kuti vanongona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika, vanenge vapfeka jaketi rii? Vanenge vapfeka jaketi repolitician. Chief pamakuva atinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira. Yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura ezvinyeepada vanhu vokamba zvavo nemutungamiri wenyika, asi vakaabusa platform yerufu. Saka tinoona kuti zveshuwa vachiwenda vakaverekodzere kuzotaura vashoka vakataura varivo kugumbuka maererano nechitiko chimanjizo kuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzinofanira kuti dzitaurike. Nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu agara vachipuwa platform iyoyo. Tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti dzakaindo ndibebo dzikuti mazinirwe dziziiwa ienda isriti hapana kudzimataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo, asi zvakati matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba vazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripabhuriki nenyi madhishe hereditary traditional leadership irimo munyika.
Vamago munoti kudi?
Ya, zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo, zvati panyaya yehuori yekushora corruption. Vachiwenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi. Vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi. Saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara nehuori, ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachiwenga kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona Zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi, vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu. Saka ndakaona sekuti vachiwenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika. Chinowa chirwere chiri munyika yeZimbabwe.
Petai nyaya iyi tinzwe. Vadzikiti,
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine Zimbabwe anti-corruption commission yakamirira nyaya dzecorruption. Tobva tadzoka zvakare vamwe vachiwenga vanga vane kodziro kuda kugumbuka kutanoba kuti chifu vakataura vaye treason statement yavo vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravati maanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinyi nemashoko avakataura iwavo, asi vachiwenga vakazvidukupisa vakatiegaidozovatsura pane mamwe madzishe.
Nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Vanga vachitaura vari parunare kwaMutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti koma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 zvanga zvichidhura chaizvo, zvinhu ngazviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki Muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisero vasingaite mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021. Ngaharasvika pakunopera matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro. Zviwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titsumwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika, nokuti kwaiva nemhirizhonga yaiitwa nebato reZANU-PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikibwa nacomrade Nyasha vekwaGutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rizivishe up to now vachiri mutirongo vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndogore futi rasungwa vana Silia vana Johana muno Masvingo. Tikatarisa ndogore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wechidiki muZANU-PF vachausimunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga umwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva, izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU-PF nehurumende yavamunangagwa mugore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektora akawanda achigadzirwa nemafektora amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu, zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021, Muzvare Lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama, tiwanawo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo. Uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo zvinotarisirwawo kuti richange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodzwa vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuisika December ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mphalakazi 2021 uMphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela iKhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yesi yalonyaka. Kunzima sibili, akulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Silokuswela, siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula, akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane leKhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uZulu olungiselela ikhefu leKhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Kwana Stacia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inani labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela iKhisimusi kodwa ngakwelinye icele iCOVID-19 layo ibathwalise nzima.
iKhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje inxa yeCOVID sesaba lokuphuma siye banganini siye sikhupha nje. Kithi kunjalo sesaba iCOVID lamasela. Ungathi asebhahile, ungathi asemaningi. Ngoba bengezwa nje ukuthi kulomuntu ofikileyo uzothiwa ubabona sebekhonapho.
Ukansila kaWard 17 emele loWard 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele iKhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe bakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lo ilingelazi hlobo labangane njengeminyakeni inxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kubika intethelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasithola ama-grants from ikhulumende yethu, kasithola lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha abami bazawatshezwa lezo zindala, bagqozwa lezo zindala, lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli siyapheka umbhida sizidlele isitshwala, akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Siyalo nyaka, hayi, kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo, into zonke zinzima konke muntu. Sinokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19, lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalonyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lonyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhudi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Le ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngitsho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba yobuhlungu phakathi kokucabanga ukuthi kanimuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofat ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sisihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi, njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha owe-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Ngimele Studio 7 igama ngu Ezra Jesus Banda.
Sebe pose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulomkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lo-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baye besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa nje ubonte ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And worst, abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini ende khona khona kwenzalo wena ogulayo kumbogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Umnomzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubange eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imetheli yonke egoqeleka nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. Sokungathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedonsa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansela umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF Zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-Zapho elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sifaka phakathi wathi kona abantu bamabingaswiko napha lapha engilithiya khona yikho lapha esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla soba ngu-Secretary General weZaphu entsha, ngoba iZaphu endala wabambana le ZANU jongwe yikho lokho sokuyiZANU PF kathesi. And kulokhu kukhona
babonana ungampendulo sithini lapho Juma?
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU. Asokubambana laphana yokujoyina iZANU kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uZANU uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe. Lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF, isibongo asithola mhla echada loZapho. Hayi, uZapho usedlulile phambili, usechade lomfazi omutsha.
Thuma ngawamphendula sibe ngamafitshane khonapho ukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZANU ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Nxa wena uZapho ungaselathando, sizasebenzisa uthando lwami lukaZANU siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili kowethu. Sisonge baphana yikho nto enhayi xa kunokunye okuvukayo kuyake sokuyovuka okutsha. Kodwa lokana kwakudala kulokubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo. Kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances. Kodwa sibili okhuma iqiniso. Like Israel pointing out, i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi abantu engibangikhona sebasitshiya sebazibaluleka. So kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile so besilahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa uhle kungahanta akuthela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba e-unity nale yenzakalayo. Le unity vele yenzakala ngesikhathi sempi kungakathathwa uDluse kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa baba uJuma. Babonana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano? Njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale, uzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuZANU ukwedlula isikhathi bekuZaphu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kaZaphu, izimfundiso kaZaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphwana izimota asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzapho engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothuni lemathibeni le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu saba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu saba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu saba lozibuse kakabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzeleliyo ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakancwatshwa uzananzelela ukuthi khona la bantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshinge kwesisika noma sitshingile kungabi lento yenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Hanana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee. Kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano weWafa Wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kokunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspurs emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yeWafa Wafa.
Sine target yethu vele yokuwina ikapu le, but we taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba ke sihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani ngoba ningaba abafana abaningi basewanki basuka kithi khona boBhoso 9. About 4-5 babedlala kithi like kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi fixture yonkona izaba nini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu we're still pushing them ukuthi even if it's break here, but they'll be working. So ngama programs ukuthi bebesebenza, bebezipusha, bebetrainer lapha abakhona izindaweni zabo.
Abafana beBhoso 9 banqobe be Ajax Hotspurs nge-4-2 ngemva kokuchaya kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sihliwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sokuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokuchaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba se-semifinal ngele Arinel lona elinqobele eMakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze befinyelele kufinali yomncintiswano weWafa Wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyahlupha ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukwenza wena. So uyahlupha but njengeqembu sinothi siye phambili sifike ngathi maybe kufinali yona leyo.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano Wafa Wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeli. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele the ATM Gospel Worshippers. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
eliqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esebenze nabo kule single track yethu esazibiza ngothe ATM. The ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ke ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuthuku. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti alot lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinje the ATM Messengers Gospel Group iyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.